Ini dini junga kande miri, nikiti eno imu seri na uza nasi chipiri, jita 10, 2019. Vanu rugira kozero zevanu muzimbabwe, vanu ungana kwa mutoko, vachichereche za zuare kozero zevanu pastorose, re International Human Rights Day. Vaimbo wemte weziri wemtungamiri wenyika, vapeleke zela mpoko, vanu indisa kumatare, mumwe wate weziri wemtungamiri we MDC, weboltumengube, vashida kuripka mari inoita mirwe ni imwe chete nemazana mashanu ezuru zvemadhora zvichitevera kubhadharwa kwakanga kwaitwa vanyumbe sebweta mari inoita mamirwe maviri nemazana mapfumbamwe ezuru zvemadhora ekuAmerica munandira gore rino. Musangano wepagore wezano PF unotanga kugoromonzi mubato iri zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kuvatsigira kuburikidza nekuvawanisa zvikwanisiro kuitira kuti varerukirwe neupenyu hwavo. Sangano rinokweretesa mari pasi rose rinonzi harisi kufara neurongwa hweZimbabwe hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Izvi zviri kubva kunyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuziva zviri kuitika musangano iri. Muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu takatarisana nezuva reInternational Human Rights Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.